chokutanga chokunzwisa nechokuti mari yekunze kwenyika yakadzorerwa mumusika wakavhurika yatingati open market, chireva kuti iwe neni tinokwanisa kuenda kumabhengi kwedu kana kumabhiruti change tichinotenga mari yekunze kwenyika zvichienderana nemutengo wezuva iroro. Kana mari yakawanda mutengo wacho unodzira, kana iri shoma unokwira. Asi 2.5 yareho vana vamangu zvandeyekuti ndiyo yavanopanayo mabhengi, yatingati maadvance loans anopa bhengi kuti mari yekunze kwenyika iyi kana muchiitengesa motangira pa 2.5. Asi zviri kwatiri isu vanotenga nevanotengeserana kuwirirana kuti mutengo wemari yacho wakamirira sei.
Mari iyi yanga iri kutowanikwa here nhasi mumabhanga?
Handina hangu kuzombowa vanhu vachiti inowanikwa, asi ndaona mabhangi akati kuti vachitonyora mumapepa nawo kuti ndiwo mutengo wacho. Asi semazivi yakataurwa ndekuti nemuvhuro musi wa 25 ndo pachaita official zviri pamutemo kutengeserana mari pamisika yakavhurika.
Iyo mari iri kunzi RTGS imari hard currency here kana kuti imari yemhepo inofamba sei?
Chiripo ndo mibvunzo iri kunetsana nevanhu kuti ko RTGS. RTGS yakagara iro vara racho rinongoreva kuti mari yemumhepo yemagetsi. Asi matauriro avamanguja ndekuti mari dzese dziri mubhengi, mari yese iri mubhengi kudai RTGS kudai bond note yaakupiwa zita idzva rinonzi RTGS dollar. Saka iwo kana wana mabhondi uchida kutenga maUS dollar unongopindawo musika macho. Ivo vanga vataura kuti mutemo waakutogadziriswa kuti mari yacho ine zita racho rokuti RTGS dollar ibve yangu yogara yaita mari zvino. Nekuti kana vasina kuchinja mari yacho zvinoreva kuti hapana chinenge chachinja, tinenge tina mabhondi nemahesidera ekare. Asi vakataura kuti mari yese yaakushandiswa muZimbabwe hapasina mari yekuti indeye iko keshi kana kuti uyu mutengo wenhingi weswiping kana kuti uyu mutengo wekeshi wenhingi webond note. Mari yese yaakushandiswa yakunzi RTGS dollar. Saka tangomirira kunzwa kuti kana mutemo wacho wagadziridzwa vhiki rinouya, unouya une mari yacho yakatonyorwa here kuti RTGS yes dola here, nokuti ndo zvavataura sekunze kwataita pamanager policy statement.
Vataurazve kuti izvo vanotengesa zviku havafaniri kunge vachitengesa nemadhora ekunze. Zvinowanikwa zvichizoshanda here izvo?
Bhengi rine pamutemo rine mvumo yekutaura kuti mari inoshandiswa ndeipi.